chikwata cheANC ichi icho chiri kutungamirirwa nemunyori mukuru mubato iri vaEsma Gashule chaita musangano nebato reZANU PF pamuzinda weZANU PF muswere wese vamaGashule vati vachadzoka kuzoita misangano munguva inotevera nevemapato anopikisa zvichitevera zvikumbiro zvemapato aya masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe.
Tatambira zvikumbiro kubva kune vamwe vakaita seTransform Zimbabwe, Dr. Makoni, Zimbabwe Africa People's Union ZAPU, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, MDC Alliance nemumiriri weAmerica muZimbabwe. Asi isu pamwe chete neZANU PF taona kuti hazvina dambudziko kuti tisangana nemapoka aya, uye tiaronga kuti tigozodzoka tiite misangano nemasangano aya.
Mapato anopikisa akawanda anga akatogadzirira kusangana nechikwata cheANC ichi achifunga kuti achasangana nenhumwa dzeANC dzisati dzadzokera kuSouth Africa. Akandike chipiri mapato anopikisa achigarisirwa Guyo Sembwa, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, vati kana ANC ichiuya muZimbabwe isingagadzirise gakava riripo panyaya yesarudzo dzapfuura nenyaya yekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, hapana zvainenge yaita.
Madzisahwira nevavakidzani vanouya vachigadzirisa nyonganyonga nebopoto rinenge raitika kuvavakidzani vavo, ndo zvanga zvaita ANC. Dambudziko riri muZimbabwe inyaya yekubirwa kwemaelections. Dambudziko riri muZimbabwe inyaya yeZANU PF iri kuita tsika yekuendera mberi vachitora vhoti yevanhu seisina basa. Ndo nyaya inofanira kuti igadziriswe muZimbabwe, pataurirwane, paite mareforms negwara rekuti gwara tichatora nderipi kuti tiite maelections ari free and fair muZimbabwe, asina mhirizhonga, asina kurovana, pasina kusungana nekumbunyikidzana. Nekuti ZANU PF munyika muno ndo dambudziko, saka dambudziko haringagadzirisi dambudziko, nekuti ndo dambudziko racho, ndo ratogadziriswa. Saka mutongi gava ndiye anokwanisa kuti agadzirise dambudziko riri kutinetsa muZimbabwe. And ZANU PF haifani kuenda pamberi ichitaura zvekuti hakuna crisis, hakuna chakati, nekuti ndo crisis yacho iri kutinetsa.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati musangano pakati pebato ravo neANC wanga uchiri kuenderera mberi pataenda pamhepo. Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wekomiti yepamusoro yeANC wakaitwa svondo rapera, uyo wakakurudzira kuti chikwata ichi chizoita nhaurirano neZANU PF pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. ZANU PF inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ririmo, uye vemapato anopikisa vakaita seMDC Alliance vanofanira kuuya kunhaurirano dziri kuitwa pasi pepolitical actors dialogue kana kuti Pollard kana vaine zvinyunyuto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.